ndinotenda baba kandimiri nekubvunza kwenyu mbvunzo yenyu yakanaka. Mufundisi moyo, zvimwe zvinhu zvavanoita mufundisi moyo vanoshanda, vanotomukawo vachienda kubasa Monday to Friday. Kana vachinge vabva kubasa mufundisi moyo, sedzimwe nguva vanochaisa nenzira dzakasiyana siyana, vadzoka vanenge vachienda kuchechi kundonamata. Minamata vanenge vachiita pazuva roga roga. Ndo zvimwe zvatingachiita izvozvo, nekutaurawo nevanhu vakasiyana siyana through mafoni kuvabatsira. Apo naapo tisazvinzwa tipano zvakawanda zvinenge zvichiitika mukati nevanhu, tichiona navo, tichivakurudzira, tichivanyaradza. Zvatinozva tiri panguva dzino, inguva dzinorema. Saka ndo zvandinoita, ndiri munhu anoshanda, ndichiita futi zvine basa raMwari.
Tinoona kuti nguva yatiri ino inguva yeCovid-19, muri kurarama sei muSouth Africa imomo? Tichiona kuti imwe yenyika dzanga dzichinetswa nedenda iri.
Tichorarama mukati menyika ine South Africa. Tichikutanga ndangotenda Mwari, ndakutenda Mwari zvikuru, nokuti Mwari anotiya zvakanaka. Hatisati taona zvedu kurema kana kuremewa kweupenyu, tinorama zvakanaka. Jehovha anotiitira zvakanaka, saka zvinhu zviri kufambika zvakanaka. Hatisati tava nedambudziko. Tichitarisa kuSouth Africa kunoko nemamiriro aemaCovid-19, zvinhu zvekuno zvinhu zvinoitwa nenzira yakanaka mumalevhels imomo. Vanhu vanenge vachimukawo vachindoshanda, vamwe vachitengesewa zvinhu zvavo, vamwe vachiita zvakasiyana siyana. Chirizvachiri mavonapo, asi zvizhinji zvinhu zvinenge zvakanaka. Satataona kurema kana kushata kwezvinhu, ndiko kurarama kwatinoita kuno.
Ko, panyaya yeCovid-19 apa muri kuita sei?
Zvatimwe nguva ino yeCovid tiri kuona zvishuwa kuti iri kuuraya vanhu vakati wande zvakanyanyisa. Saka zvinhu zvinorwadza, tichiona hama dzakawanda dzichiparara. Saka zvose tinongosa kuna Jehovha Mwari kuti Mwari dai akabatsira vanhu vake akavatungamirira, uye futi zvine vanhu vave vanhu vanonzwa kuda kundobayiwa mavhaccine. Sezvandirongaichitaura kuti hatigoni kuti vanhu vamanikidzike, asi kuti vanhu dai vakandobayiwa mavhaccines, nokuti kunoko zvinhu zviri simbo. Munhu anogona kungotora foni yake obva ati paWhatsApp, obva ati hai panhamba ipo, obva yake kubvunza passport number yako kana ID number yako, otopuwa dhiri undobayiwa. Saka tinokuudza kuti vanhu vaite zvakafana izvozvo, zvakakosha.
Tiri kunzwawo kuti mufundisi moyo makatsikisa nziyo mbiri. Mungatiudzawo pamusoro penziyo dzenyidzi?
Tiimbi nziyo mbiri idzi inhau dzekuti pane radio yeSouth Africa SABC kukwezi FM nemushamarara aripo anonzi Big Joe. Munhu anobata vanhu zvakanaka asingasarudzi, uye futi neradio yekukwezi FM radio yakanaka. Dzimwe nguva tinoyodanwako tichitaura neshona yedu. Saka zvinhu zvakaita kuti ndiimbe nokutenda rudo rwavo, nokuimba futi nziyo yechipiri yandakaimbira futi rudzi rwavo wechindevere chekwaekumpumalanga. Iri nziyo yeTS Galaxy, ndobva kabva nhau idzodzo.
Manga magara muri munyaya dzemimhanzi here mufundisi moyo?
Ini handisi munhu agara ari mune zvemumhanzi. Zvemumhanzi izvi hatizvizivi. Kutotanga kudoimba, kutoenda kustudio nokuona zvinoitwavo, tikaona tikati basi guru rinoitwa kustudio hazvisi izi, hazvisi nyore. Asi nenhau yerudo wakangouyawo nerimwe yamazuva ndizvangu kubasa, kunobva kwanguuya nziyo idzodzo. Asi tarisiro yandiri kutarisira nayo inhau yekuti zvandapinda nokuimba ndichitenda, ndinotarisira kuti kana zvikafuma zvakanaka, ndingagona kuzova nemasongo ezvichitendero anopisa achaimba nelanguage edishona nechindevere cheSouth Africa. Sezvo ndine opportunity paradio iyi yekuzi FM zvakanyanya, ndiri munhu anozikwana zvakanyanya paradio iyoyo.
Zvii zvamuri kuimba nezvazvo munziyo dzenyu idzi?
Zvandiri kuimba nezvazvo munziyo iyi, yokutanga inonzi Idhumo laka Big Joe, neinzi yechito inonzi Lochani, sichava saKwandevele, sichava saMatis Galaxy. Ndo zvandiri kuimba nazvo, iri nhau yokutenda kubata kuita mushamarari uyu, basa rake pakushanda kwake kwose nerudzi rwechindevere, uye futi netimu yavo. Saka zvakandiita kuti ndibuditse songo, nokuti yakambobuda ikaridzwa ende ndisina kunaka ndazvirikonzera pafoni. Saka ndozvakaita kuti ndizodzoka ndiimbe nziyo idzi mbiri, dzinziyo dzinofadza kwazvo.